Asi hurongo Botswana huri kushoropodzwa nenyanzvi munyadzo kodzero dzevanhu pamwe nevapoteri avo vanoti vakatiza mhirijonga nekumbunyikidzwa munyika nenhengo dzebato rinotonga rezanupf. Mudzidzisi wemitemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vaCharles Kungwengwe vanoti danho iri rinoratidza kuti hurumende yeBotswana hairemekedzi zvisungo zvakaitwa nesangano remubatanidzo wenyika dzepasi rose reUnited Nations.
Because kana uri wakasaina kuti we are member of this treaty or convention, unoto wakasungirwa kuti uitevedzere zvokuti United Nations inofanira kutokusunga kumanikidza kuti ufollowe. Haisiri optional kana uri a signatory, you must follow it. That's my international law standards here.
Sangano rinochengetedza kodzero dzevapoteri pasi rose re United Nations High Commission for Refugees kana kuti UNHCR rakasunga kuti hakuna nyika inofanira kumanikidza kudzosera vapoteri kwavakatiza kana paine kuratidza kuti upenyu hwavo huri munjodzi nokuda kwezvematongerwo enyika kana chii zvacho. Chisungo ichi chakaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu 1977 chichitsigira chimwe chisungo cheUnited Nations Convention chakaitwa muna 1951. Imwe nyanzvi munyaya dzekodzero dzevapoteri uye vachidzidzisa mutemo paUniversity of Botswana vatakuudzwa matambo vashoropodza danho reBotswana vachiti vapoteri ava vanogona kukwidza nyaya kumatare edzimhosva vachipikisa zviri kuitwa neBotswana.
Pane vamwe vanhu vatori mapolitical refugees vakatovanda imomo muduku and they deserve to be protected. Kuti vaendese nyaya iyoyo kumagweta ndizvo zvinotoitsa kuti zvinhu zvibudirire. Vanhu vane kodzero chekuchengetwa nehurumende inge vari chigara munyika yachona.
Mukokeri wesangano remubatanidzo wemapata anorwira kodzero dzevashandi muBotswana reBotswana Federation of Trade Unions kana kuti BFTU vagadzani imhodza vanoti hurumende yeBotswana yatora danho iri isina kutsanangurira veruzhinji kuti yakaongorora here mamiriro ezvinhu muZimbabwe kana kuti kwete.
Our government is problematic.
Dambudziko rine hurumende yedu yeBotswana ndeye kuitira zvinhu muchiwandi. Kana painenge yaita zvakanaka zvinonetsa kuti zvinzi yaita zvakanaka. Nokuda kwekuti umbowo hunoratidza kuti ongororo yakaitwa hauna kubviswa muruzhinji. Zvinhu zvinogona kunakira ruzhinji asi kune vamwe vanenge vasina kumirirwa zvakanaka nezvinhu munyika.
Mutauriri wavari muupoteri muBotswana vaBekimpiro Weza vaudza Studio 7 kuti hurumende yeBotswana haisi kuda kuteerera nhunha dzeavo vakatiza mhirizhonga yakaitika munyika mushure mesarudzo yemutungamiri wenyika yakadzokororwa muna 2008.
Kana vachidhipota vanodhipota but kuda kuti nyika dzese dzizive kuti kune vanhu vadhipota vasati vada kudzokera because vari kuda kuti nyaya dzavo ngadzikliwe. Kuda kuti makesis evanhu akliwe. Security yevanhu ngaive security, international security riri kubva kwese kwese kwete Botswana negovernment yeZimbabwe. Ivo vari kubvumirana zvavo zvoushamari chete.
Vapoteri vari muBotswana vazhinji vakatiza kuZimbabwe muna 2008 vazhinji vavo vachiti vatsigirwe MDC vakatiza misha yavo mushure mekuurayirwa hama dzavo mumhirizhonga yakaitika mugore iri. Mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwevapoteri muhurumende yeBotswana amai Gloria Letlhage vanoti Botswana iri kuita urongwa uhwu zviri pamutemo asi varamba kutsanangura kuti sei vachidaro. Asi Botswana inoti mupoteri anenge asina kuzvipira kudzokera ega kumisha kwake panopera gore rino anozoita zvokumanikidzwa kudzoserwa kuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.